Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa. ZANU-PF inoti ainei nenyaya yavaSkala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti varambe vachishungurudzwa vari muusungwa. FuseNet inoti Zimbabwe nenyika dzemusadak dzakatarisana nenzara inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo. VaScala vanonzi vainge vataura pavhidhiyo kuti nhengo dzeZANU-PF ndidzo dzainge dzauraya muzvare Mo Blessing Ali avakapondwa kunyatsime. Dare Rameja Street rainge rabata vaSkala nemhosva asi vakakwira kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo uyo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Komo.
Tanga tiri mudare guru reHigh Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namachisipi muzvare Marehwana Zvogofa zvokubata vaSkala nemhosva yeobstruction of course of justice aiwa sizvo, vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vachiSkala havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMo Blessing ari pamusha pake kuna tsime chitevizia vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vacheme muwawaurawa neZANU-PF. Zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Jamba anga achinzi anga aponda Mo Blessing Ali inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa, asi sezvandataura zviya dare reHigh Court raramba kuti aiya kwete kwete hamuna kunge mapurisa omuboko nokuti vaSkala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura, asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ichifanira kusvika. Payasvika apa haifanira kungosvika ikoko nokuti chokutanga chakati kwakaniswa kutoisa vaSkala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa vobva vawanikwa vasina kana mhosva yavainazvo. Hazi zvinhu zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino vachakanyarara, asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzivo vaise mafacts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenura vaSkala, vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara. Tichagara pasi navaSkala vakasununguka vabuda mutapwa votarisa matambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi. Vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore, asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho nokuti havasati vatiudza vaSkala. zvokuti iwo ndiwo munangara mubatwa ende ndiye client vane kodzero zvokutudza kuti vanoda kuti zvinyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vatereri vedu vangada kuziya vangoma kuti zvinoreva here kuti vasikala vakuburitswa mujeri.
Vasikala havasi kunge vachiburitswa mujeri nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatisi vachitongwa vachibva vari kunze iri pana Majisitireti Muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remajisitireti court kubva musi wa 11, 12 na 13. Tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana tika Muzvare Miti majisitireti vakatenderana nesu zvinoreva kuti vaakukurukwa vasikala.
Rimwe gweta ravasikala vaHarrison Komo vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tanonoka wande weStudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
SezANUPF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro inomagadzira nemagwaro anotaura kuti matare anoshanda nenzira ipi. Kana matare achingapa mutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwe. Hapana pane dare panonyogwa zita rekuti ZANUPF. ZANUPF inototorwawo matare iwawo tongwawo. Saka tizi kuti isusuwo tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozogumata kumatonga sei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics panhau dzemhosva. Nyaya iripo ndekuti vasikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo. Ngatitarisei mutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo, mitongo yavari kupiwa haienderani here? Ndo zvatinotarisa. Isu seZANUPF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikala. Isu hatinongosungirwa nechekuti ngatimurekedze matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wetishanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu. Ndatenda.
Mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vanga vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7.
The Voice of America.
Sarudzo dzevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe dzaitwa nhasi kunyange hazvo vamwe vadzidzi vanova nhengo dzerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzarambidzwa kukwikwidza nevakuru vepachikoro apa dzichinzi dzainge dziine mhosva dzine chekuita nekuratidzira. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende nevakuru vepachikoro apa mhosva yekuda kumbunyikidza vadzidzi nevamwe vanopikisa. Asi hurumende inoti zvose izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZINASU vaLifeline Guta.
Chemutanga tinovaratidza kusafara nemaitikiro zvakaita kuti application yedu yenge tangaisa chiitwa vadzidzi vedu vebato redu reZINASU vakwanisanga vachimirira pamaelections apo vazokwanisamirira vadzidzi yarambwa kudaro. Izvo zvose zvazokanganisa nhambo yedu yenge makandidati edu achikondesta muelection racho riripo iroro. So tazopedzisa tasvika pakuti tazosarwa ne3 makandidati but tiripo ipapo aiwa zviri kufamba zvakanaka. Hatisati tanyatsofaina result since maelections achiri kufambira mberi. Saka mazadzo anozovayawo munguva inoteera but so far aiwa zviri kufamba zvakanaka. Tiri vacho vari kukondesa aiwa vadzidzi vari kuwada ende vakanida zvaizvozvo.
Saka sarudzo dzaatanga nhasi?
Maelections atotanga nhasi.
Ko varambidzwa kukwikwidza hanzi chikonzero chine dare?
Dare rekuti application yange takaisa haisi agent. Izvo zvinotaura semese yange takaisa. So musi wekuvhura yakabviswa parole reayo mametas anokwanisa kunzwikwa sekungari maagent meters bvayaiswa pamaroles ari ordinary maordinary applications. Vachiti iwo havasi kuona kunge iri agent meter da kunzwikwa but isusu tinoratidza tinonetseka because tichitarisa kuti maelections inge achifanira kuitwa nhasi and taitarisirawo kuti dare ingazwe chichemo chedu kuti ava vadzidzi vedu vanomirira ZINASU vakwanisange vachikondesa. Saka mhinduro yatakapiwa ndeyekuti application yatenge taisa hanzi haikwanisi kunge iri agent. Saka onge yakapirwa seordinary application.
Ko mumwe mudzidzi ambenge asungwa angaitarisirwa kuenda kudare zvamira sei?
Uyo mudzidzi anga asungwa nyaya yake yanzwiwa nhasi akabva apiwa bill necondition ye$50 pamwe nekuti azoenda achinoripota kupolice station yeAvondale musi wechishanu wega wega achimirira iro zuva raichazotonga nyaya yacho uyo unova musi wa17 ndira mugore ra2024.
Mutauriri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaLifeline Guta vachitaura vari parunare muHarare. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA nhasi dzamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yeParliamentary Portfolio Committee on Local Government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika, pamwe nenyaya yekupararira kwechirwere chekorera muguta nezvimwe zvichemo zvavasvitsa kukomiti iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamwe vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCRA vaRuben Akili.
Tange tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengage parliament pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekublenjio musi wa18 October 2023 uyezve neimwe futi tsamba yenyuto yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yenyuto yekutanga kana kuti petition yekutanga tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGlenview ndivo vakanyora tsamba yenyuto iyi vari komiti yeCRA vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano mudzimba uyezve nyaya yekudhuka kwepombi dzesiweji dzemudzimba dzisingagadzirwe tingati ndo dzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange tichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuro kana kuti matobva kukanzuro kare musati maenda kuparamende?
Tikatobva nditoo dzimwe tsamba dzenyuto zvakare kuna meya tinozikaenda kuna town clerk tio tinokurukura nyaya idzidzo dzinogadziriswa. Tingati patakaparticipata pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi. Tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriku resva panyaya yekupa mabasa makuwanisa kwesezivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaita kubatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve ndo spiriti imwe cheteyo tange chibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematire zvegovernment kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura inii ndochinhu chatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Tingati vadare veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vanokurukura nechimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe tingati pachimvutozi madepartments kana kuti even kanzuro yacho kuti iye kuzopatsana ngudzo dzakakwana uyezve ndechipi zvava zvinoitwa. Saka vataura ivo vakati nguva nenguva tingati vachange vanoti engeja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Avo vangwari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze nechikafu RefuseNet ririkurudzira masangano akazvimirira oga pasi rose kuti asimbaradze urongwa hwekuti vanhu mudunhu renyika dzemusadak vakwanise kuwana chikafu sezvo gore rinouya kuri kutarisirwa kuti kuchaita nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. FuseNet inoti nyaya yekusanaya kwemvura ndiyo iri kupa kuti kutarisirwe kuita nzara yakadai. Mvura haisi kunayawo zvakanaka munyika dzakawanda. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachimboshandawo neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mashoko echokwadi nekuti kana even kuno kusadak nyika dzemusadak dzakatoita mumusangano vakaonesana ava vanoita zvemamiriro ekunze. Nyaya yedraut haisiri yekufungidzira, ndo zvitoripo. Kana tichiona manayira ari kuita mvura ipapapa zvinongoreva kuti draut ndo ratinaro. Manji dambudziko ratinaro seZimbabwe nderekuti hatina mareserves echikafu echibage. Maripota atinoona anobuda kuhurumende anoratidza kuti muna September taka tine chibage chachiri kuma 194,000 tons, anonzi strategic grain reserve acho. Izvi tifunonga tine half a million tons, inova 500,000 tons.
Izvi zvinorevei?
Sakureva kuti tiri pachena pano kutopera gore tomatamuzi tapa 00. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tinova takumanikidzwa kutenga chibage kunze kwenyika. Apa mese munoziva takuti kune hondo yerussia ukraine war yakaita kuti mitengo yechikafu ikwire ne50% pasi rese. Saka kana chikafu chakwira ne50% zvinoreva kuti Zimbabwe ichaomerwa nekuti ichatenga chikafu chakudhura kuti kwanise kuraramisa vanhu kunoko. Ongororo ndakaita ndeyekuti gore roga roga rakinoita drought for the last 10 years ndichiongorora tinobudisa mari inosvika kuma$500 million kutenga chibage nemamwe maserials. Saka kana tichitarisanawo nekuti mitengo yakakwira ne50% tinoreva kuti 2024 tichabudisa mari inosvika kuma$750 million nekuti watapamhidza 50% increase pamusoro paizvozvo.
Asi katiri kunzwa hurumende yanga iri kutiyo yakagadzirira tichitarisa nyaya yenzara iyi ichiitiwo ine chivimbo chekuti upfumi huchati kwirei kunyange nechikamu chisina kunyanyoti kwirei pamusoro.
Pana chavakagadzirira, vanogadzirira seiko nhai? Vane sekutemba vanga vane 194,000 metric tons chibage chachiri kujembiko kutaura pari zvino hakichatozivi chapapi, havachachibudisi. Munoziva dai makaongotarisa magwaro ehurumende iro gore rino muna February magrain millers association of Zimbabwe vakapiwa mapermits ekuimporta chibage chachiri worth $450 million. Ivo vaiti gore rapera vakaita bumper harvest 2022 bumper harvest, asi February 2023 taakutenga chibage kumalawi $450 million. Hapasati pane drought apa. Saka zviri kukupai evidence yekuti zvinotaura hurumende kazhinji pamwe pacho vanowanza kuisa shuga kuti zvitapire nekuti vanongada kuti vanhu vafunge kuti pane zvavari kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Israel iri kupomera Hamas mhosva yekusaremekedza chibvumirano cherunyararo chemazuva mashanu. Israel inoti Hamas yanga iri kukanda zvombo kune mamwe mauto ayo. Hurumende yeAmerica inotora Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Kumbomiswa kwehondo uku kuri kuitawo kuti pawanikwe mukana wekuti vanhu vakatapwa neIsrael pamwe neHamas vakwanise kunge vachichinjanwa vachidzokera kunyika dzavo. Mukuzeya nezvenyaya yehondo iyi nemamiriro akaita zvinhu kuMiddle East, Mavelas Nhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiem.
Izvinhu zvino yatingati pachirungu zviri welcome because kumiswa kwakaita hondo uku at least kuri kupawo maopportunities between idzo Hamas neIsrael kuti vaone kuti paitawo vanhu vanenge vakatapwa kuhamasi kokoko vacrosse into Israel. And zvinhu zvakatata gara chikotaura chinoti dai hondo iyi yambomira yambopawo yatikati breathing space kune zvimwe zvinhu zvachiitika zvatachiona kuti mahospital anga achibhombwa vamwe vanhu vangari vatingati innocent vanga vachingofa nekurovana kwakachingoita Hamas nemasoja eIsrael. Saka zvinhu zvakadai so zviri very very welcomed and dai zvaramba zvakadaro kwenguva yakareba.
Munoona vachizotora chikumbiro here chekuti vawedzere mazuva ekumisa hondo iyi tichitarisa kuti pane dzimwe nyika dziruda kutaura neIsrael kuti imbowedzera mazuva ekuti varambe vakamisa hondo iyi?
Yeah, chivimbo chiripo because kumisa uku I think kwanga kuri kwenguva pfupi. I think yakambotanga ichinzi vaingoda kungomisa kwe 2 days chete but kuona kuti pane kurilasa kuripo pakati pavo ivo vari kuvisa nawo. Zvirikuisa kuti vaite vachiwedzerawo mazuva. Saka panguva yakadai so panenge pakamuisa hondo ipa ndo panokwanisa kuitika opportunity zvekare yekuti vanhu vachitanga kukurukarana panyaya yekumisa hondo yacho zvamuchose.
Zvakakosha sei kuti mapato maviri aya awanikwe achimisa hondo iyi?
Yeah, hondo iyi yakakosha kuti imiswe nekuti panguva yataona pfupi iyo yaitika hondo iyi pafa vanhu akawanda ende pakufa kwakadaro chinangwa chekuti hondo iyi ichiramba ichienda mberi ivo vanhu vambomisawo kwenguva yakadai so pasina zviri kuitika ndoona senge izvi zvinge zvive zvakakosha kuti pasarambe pachiitika kufa kwevanhu. Ende iko zvino tikuona kuti iko kuIsrael tikuonawo kuti nangwa hazvo vamwe vanhu vachibuditswa musungwa vekupalestine pane vamwewo zvekare vakuita vachisungwa panonzi paWest Bank. Saka zvinhu zvakadai so zvakasangana zvekare nokurwisana kweuchiita vanhu hondo iyi inobva yashaya chinangwa. Saka pamira hondo iyi panenge vachipananawo vasungwa I think ipangwa kuita opportunity yekuti vataurirane zvekare kuti hondo iyi imire ende paitawo matanho zvekare ekuti isarambe ichiitika nokuti inozokonzeresa zvekare yatingati madivision kana kuti aggravation between nyikawo dzakare dzakasaraundawo Palestine neIsrael.
Avo vanga vari Gweta vachishanda nesangano reOhens on Justice Advocate Kennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Rosalynn Carter, mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vari kutarisirwa kupiwa remekedzo nhasi pamunamato wekuvarangarira uchaitwa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Murume wavo vaJimmy Carter ava vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe uye vakapinda muchipatara muna kukadzi vane urongwa hwekuvapowo pamunamato parufu urwu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi vashandi pamwe nevanhuwo zvavo vanoti vari kutarisira bhajeti ra2024 iro richaturwa muparamende negurukota rezvemari muzvinafundo mutulinguve nemusi wechina svondo rino kuti richange rakanangana nekusimudza varombo. Ngatinzwei hurukuro inajonga kandemiri.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanotarisira kuti budget iri richange richisimudzira varombo nevasina mabasa.
Ndipo patiri kufunga kuti mari dzehurumende zakadaro ngazi fokase panyaya dzekucreata mabasa, zifokase nyaya zveutano, zifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza hufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya panenge tataura.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamyarira.
Isusu budget iri tinotarisira zvikuru kuti ngaringe riri USD denominated budget. Izvozvo ndo zvinoita kuti mari yemushandi irambe iine simba, iine hudzamu. Nekuti zvose zvekuda kuramba tichinyeperana kuti tine ma3-tier system kumasarari kumitengo hazvinyatsobatika. Zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingoita muramba mumhuru maringe nemitengo yazvo. Tikange tichitarisa zvinhu zvinofanira kunge zvichivandudzwa maringe neNDS1, NDS2, munyaya dzehealth, masector eeducation, masector einfrastructure development. Anoda mari. Saka budget rakadai rinoda kuti ringe dai ranga rakatarisa zvose izvozvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vane tarisiro yekuti pane matanho achatorwa nehurumende panhau yemitero.
Minister wafuza wakamboimbisa wakati after my elections vachaongorora nyaya iyo yemataxes, nekuti chimwe chiri kuita kuti mabhizimusi vange vasingawandudzi emabhizimusi avo, uye senyika tinge tichirasikirwa necompetitiveness inyaya yemataxes akawanda anokanganisa mabhizimusi, anokanganisa even mamwe maeconomic agents anosanganisira mahouseholds. Saka tiri kutarisira matax reforms anorerutsa nekuderedza high cost of doing business. Nekuti kana izvo zvaitika, zvinoita kuti vemabhizimusi vakakwanisa kuwandudza mabhizinesi avo through a reduction in tax burden. Zvinoita kuti even mari ichauya kuhurumende through macorporate tax inge ichiwandidzikawo zvakare. Value added tax inowe ndo tax inonyanya kunza mari yakawanda kuhurumende, mari iyoyo inowedzerawo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development, asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera, vanotiwo vanotarisira kuti mutero wezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% imwe yenyaya dzichagadziriswa nebhajeti iri.
Tikangoti vanhu vazhinji, uye chero hurumende iri kupfuma kuti kunyange hayo iri nzira yekutora mari iri kuteresa vanhu kaviri kaviri. Saka tinotarisira kuti dai bhajeti ra tarisa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti tinotarisirawo kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo percentage yakati o yepabhajeti, kubatsiridzawo kuti vange vachikwanisa kuwana kurapwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanoshandisa. Chechitatu chatinotarisira ndechekuti vakwidze mari idzo dzisingatorerwi mutero, kuri sei kuitirawo avo vachawana mabhonasi. Sezvamurikungoona kuti mari yedu inenge ine kakudzikira kairi kuita maringe neUS dollar.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata muzvinafundo Mutuli Ncube, uyewo hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvashandirwi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo.
Muchirongwa chedu chelive talk The Connection na 8 PM nasi tichange tichitarisa nyaya yekuchenurwa nedare kwaitwa vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCitizen Coalition for Change vaJob Scala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. dare repamsoro re High Court na sirati nengo yebato rinopikisa Resident Coalition for Change uye vaive miriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavange vachipomerwa. Zanu PF inoti haine nenyaya yavaSkala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti vashungurudzwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndino wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO.